This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu kurume 18, 2016.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri, nichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vanogaisa hupfu muZimbabwe votenga chibage kubva kuMexico chinosvika makumi mapfumbamwe emametric tons.
Sangano rinokweretesa mari pasi rose rinoti Zimbabwe ngaisatarisira kukwereteswa mari kudzamara yabvisa misaririrwa yemari yose yaifanirwa kunge yakabhadhara pazvikwerete zvayo zvose.
Nyanzvi dzozeya zvinofanira kuitwa munyika kuitira kuti mangoda nezvimwe zvicherwa zvisimudzirwe nyika yose, kwete kusimudzira vanhu vashoma-shoma.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Darere High Court mubulawayo rinoti richazivisa munguva pfupi inotevera mutongo waro pachikumbiro chakasvitswa kudare iri nava Matson Hlalo avo vakadzingwa muMDCT pamwe nekubviswa sasenator wemuzilikazi anomirira bato iri. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Mushure mekunzwa kubva kumagweta ava Matson Hlalo pamwe neMDCT, Justice Noctula Moyo vati vachazozivisa mutongo wavo munguva pfupi iri kutevera. Vahlalo vakakwidza chikumbiro chechimbi-chimbi kana kuti agent chamber application kudare reHigh Court munguva pfupi yapfuura, vachida kuti dare iri rimbosendeka parutivi nyaya yekudzingwa kwavo kuve nhengo yedare reSenate uyewo kudzingwa kwavo kuve nhengo yeMDCT. Muchikumbiro chavo vahlalo vakatiwo vanoda kuti dare rimbomisa bato reMDCT kudoma mumwe munhu achavatsiva pausenata kusvika nyaya yavo yapera kunzwikwa nedare. Vahlalo avo vari kumirirwa nava Godfrey Nyoni vaudza Studio 7 kuti vanotarisira kuti dare richatambira chikumbiro chavo. Pavabvunzwa kuti havafunge here kuti hazvina zvazvinonyanya kubatsira kuti vaendese nyaya iri pakati pavo nebato ravo kumatare, vahlalo vati zvakakosha kuti bato rakaita seMDCT iro rinoti rinorwira kodzero dzevanhu riremekedze mutemo.
Constitution yeZimbabwe inoti iye munhu wega wega ane right yokuinda kucourt, anybody ane right kuti uende kumatare kana iri burial society kana chiri chikoro nyangwe mumuri chai unogona kuendesa kuinga kune vamwe vanhu vakaendesa baba vavo nezvouroyi kucourt. Saka court iripo kuti iite zvese zvinobatsira munhu, is the last resort yaunoita kana waona kuti uri kumbunyingizwa baba rights ako.
Vahlalo vati bato reMDCT harina kutevedzera gwara rebumbiro remutemo yaro pakuvadzinga kwarakaita. Asi munyori mukuru weMDCT uye vari gweta riri kumirira bato iri munyaya yavahlalo vaDouglas Monzora varamba mashoko avahlalo vachiti bato reMDCT rine mitemo yakajeka inotevedzerwa nenhengo dzose dzinenge dzine zvichemo. Vamonzora vati vahlalo vakapiwa mikana yose yange iripo yekuti vagadzirise nhunha dzavo vachitevedzera gwara rebato reMDCT, asi vakaramba kuita izvi vachitiwo bato reMDCT rinotarisira kuti nhengo dzaro dzitevedzere gwara remusangano. Vamonzora vati kunyange zvavo vasingakwanise kutaurira dare zvekuita, nyaya yavahlalo haifanirwe kutemesa dare musoro nekuti kune nyaya dzakawanda dzakafanana naidzodzo vachipa muenzaniso wekudzingwa muparamende kwevaimbove munyori mukuru webato reMDCT vatendai biti nevamwe vane chitsama mushure mekunge vadzingwa mubato reMDCT.
Vahlalo vakadaidzwa navaMorgan Tsvangirai. VaMorgan Tsvangirai vakadaidza ini, vahlalo nemagweta avo vakakumbira vahlalo kuti vabve kumatare kwavanga vachinyadzisa musangano. vahlalo vakaramba kuteerera vatsvangirai vakadaidzwa kunational council vakaramba kuenda kunational council vakanyorerwa nenational council kuti vabvise nyaya yavo kumatare vakaramba izvozvo national council ikati zvikoni zvikoni mimba ibvi negosorwa vazoona manje kuti isu tavabvisa kuparliament vaakutanga kuenda kumatare vangadai vakateerera mutemo webato vatsvangirai vanogara vakaimba rumbo rwokuti teerera murayiro wechinja hauna kuteerwa murayiro iwoyo
kusawirana pakati pavahlalo nebato reMDCT kwakatanga mushure mekunge vahlalo vaenda kumatare vachitsvaga kuti vagift panda vabviswe pakuvesa chigaro weMDCT weBulawayo province vachiti sarudzo dzeusachigaro idzi dzaive dzisina kufambiswa zvakanaka asi bato reMDCT rakatsigira kusarudzwa kwavabhanda rikati vahlalo vaifanirwa kugadzirisa zvichemo zvavo vachishandisa gwara rebato reMDCT kwete kuenda kumatare edzimhosva vahlalo vachiri kupikisa kusarudzwa kwavabhanda mumatare vanoziva zviri kuitika vanoti kunetsana kuri kuitika pakati pavahlalo neMDCT kuri kukonzerwa nekurwira masimba kuri kuitika mubato iri mudunhu reBulawayo vahlalo vanonzi havadiwe nemutevedzeri wemutungamiri weMDCT Muzvare Tokozani Kupe avo vanonzi vari kutsigira vabhanda vahlalo vanonzi vari kutsigirwa nevamwe vakuru vebato muBulawayo avo vanonzi havasi kutsigira zviri kuitwa naMuzvare Kupe ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava
Sangano revanogaya upfu muZimbabwe reZimbabwe Millers Association rinoti zvinhu zviri kufamba semarongerwo azvo munyaya dzekupinzwa kwechibage kubva kunze seshuviro yaro yekuti nyika iwaniswe iyo yabatwa nenzara iwaniswe chikafu chakakwana. Sachigaro yesangano iri vatafadzwa musarara vanoti sangano ravo riri kutarisira kupinza chibage chekutanga chinosvika matani zviuru makumi mapfumbamwe chakatengwa kubva kunyika dzinoti Mexico, Ukraine neUruguay. Vamusarara vanoti sangano ravo pari zvino rine chibage chinokwanisa kupa nyika upfu kwemwedzi miviri nechidimbu panguva imwe cheteyo chimwe chinenge chichipindawo munyika. Vanotiwo chibage chiri kupinzwa nesangano reZimbabwe Millers Association ichi chichena uye hachina kuuchikwa. Zimbabwe inonzi yakatarisana nenzara inotyisa izvo zvakazoita kuti hurumende ibvumidze vanogaya upfu ava kupinzawo chibage kubva kunze. Sangano iri raimbotenga chibage kunyika dzakaita seZambia neSouth Africa, asi nyika idzi dzinonzi dzakamira kutengesa chibage sezvo mvura isina kunayawo zvakanaka mudunhu rose rekuchamhembe kweAfrica. Vamusarara avaramba kutaura mutengo wavari kutenga nawo chibage ichi, vanoti veruzhinji havafanirwe zvavo kutya kuti kutenga kwavari kuita chibage kunyika dziri kure kungazokwidzawo mutengo weupfu.
Pari zvino tikutarisira chibage chakati wandei chikubva kunyika dzeMexico, Uruguay neUkraine chichava nenyanzi dzava kusvikira kuBeira. Tiri mushishi izvozvi kuti tironge zvitima zvichaenda zvichinotora chibage ichi uyezve tikwanise kushandisa vematrucks kuti vabatsire pabasa iri.
Vamwe vanofunga kuti nyika dzamuri kutora chibage inyika dziri kure zvinozoita kuti mutengo wacho chibage ichi kusvitsa munyika unge uchikwira. Hazvizoitawo here kuti kana maakutengesawo hupfu kuvatengi vange vakuzobhadharawo mari dziri pamusoro?
Zimbabwe yagara ine mutengo wechibage wakakura kupfuura nyika dzose. Kwati kungochiwana ichitwana nemutengo wakaderera kupfuura mutengo wechibage pari zvino. Saka hatitarisiri kuti chibage ichi kana hunge uchikwira pamutengo. Ticharamba tichiedza nepesi patinogona kuti mutengo irambe yakamira pairi uyezve tikwanise kusumudza uwandu hwehupfu hunopinda mumaket kuti nyika idye guti.
Muri kukwanisa kupinza chibage chakadii pamwedzi kana pasvondo?
Taakutanga izvozvi nenyanza, saka tinotarisira kunge tichipinza 90,000 tani.
Makambenge muine dambudziko rekuti chibage chipinde pamabhodha apo, rakagadziriswa here dambudziko iri?
Dambudziko rakagadzirisika pari zvino, basa raakufamba nyore. Tiri pakati izvozvi tokutaura nehurumende kuti ibvumidze mabhodha edu ashande siku nesikati kuti tikwanise kuti zvitima nevese vedzimotikari vakwanise kupinda nokurumidza.
Imi muri kuchitengawo nemari patani kunze kwamuri kutenga uku?
Handikwanise kutaura nemutengo, asi kuti ndingoti mutengo hausi kuzofira.
murikwanisa here kutenga kune vashoma wo varimi vari muZimbabwe vane chibage iye zvino?
Aiwa hose muri vane chibage tiri kutenga, hatisi kuregera. Tiri pakati izvozvi pekugadzirira kutenga chibage mwedzi mitatu mina iri kutevera. Apo nyika inenge yakukohwa.
Avanga vari sachigaro weZimbabwe Millers Association vatafadzwa musarara vari parunare muHarare neStudio 7.
Mumiriri weInternational Monetary Fund kana kuti IMF muZimbabwe vaChristian Bedis vanoti bodhi rebhanga ravo ndiro rine shoko rekupedzisira panyaya yekuti Zimbabwe yopiwa chimwe chikwereti here kana kuti kwete. Izvi zvinotevera mashoko agavhuna webhanga guru renyika vaJohn Mangudya ekuti Zimbabwe iri kutarisira kuwana chimwe chikwereti kubva kuIMF mwedzi mishoma inotevera mushure mekubhadhara mari dzemitero dzekutadza kubhadhara zvikwereti kana kuti maarias anosvika bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana masere zvemadhora.
Asi kubhadhara mari iyi kuronzi kuri kunetsa Zimbabwe. Gore rapera Zimbabwe yainge yaudza musangano wepagore weIMF neWorld Bank kuLima kuPeru kuti yaizobhadhara mari iyi muna kubvumbi asi iko zvino yave kuti iri kutarisira kubhadhara muna chikumi. Zimbabwe iri kukwanisa kungobhadhara mari inosvika zana nemakumi mashanu ezviuru zvemadhora pachikwerete chinosvika mamiriyoni zana nemakumi maviri nemana emadhora kubhanga iri. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti Zimbabwe inofanirawo kuumba hukama neAmerica nekuti ndiyo ine masimba akawanda muexecutive board reIMF neWorld Bank.
Mukuzeya nyaya iyi tabata mutevedzeri wemukuru weEmployers Confederation of Zimbabwe vaKalisto Jokonya vanoti Zimbabwe ichakwanisa kuwana mari yekubhadhara zvikwereti izvi asi zvinotinetsei.
Ndakaita rombo rakanaka ndikasangana navanhu vacho vanga vari muno vatumwa vacho kwa IMF vakauya muno muZimbabwe vakauya weni ndainge ndiripo pamusangano wacho wavakaita unova musangano wavakanga vadairepresenta MCOS. Chakandifadza nechekuti vakaratidza kuti ivo vakatoona zvinhu zvakanaka zvaazvaitwa neZimbabwe zvatisingavonisi asi ivo vakatoona kuti zvinhu zvake zvakanaka panyaya huru yavakanyanya kufara nekuti iyo inga Zimbabwe yatoderedza vanhu vanoshanda muhurumende vakawandisa. Mari yavanga vachibhadhara kumasalaries yacho ichatodzikira ende pane zvakawanda zvavaita vakatiwo kuti hanzi amendment yeLabour Act inenge yakatonaka kupfuura zvainga iri even though isu tichiona kuti pane zvakasarira zvoda kuitwa zvakanaka kutifadza. So ndinoona kunge faneka ivo pachavo vanotova nekurudziro yekutarisa kuti Zimbabwe yabva mumatambudziko mairi iko zvino but of course vakatiwo hatisi tinopa yatingati muchirungu final say. Final say chinozoitwa nebhodhi ravo indiwo vanofanika zvinenge zviri nyore.
Ko ipo panyaya yekubhadhara chikwereti munoona Zimbabwe ichikwanisa here kuita izvi?
Hongu chingange chinosaririra ndechekuti icho ko Zimbabwe mari yacho inozoiwana kupi kuti ibhadhare mari iyoyo. I think hurohwa hwakaitwa kare neAfrican Development Bank naiyo Zimbabwe government ndiona zvikangobudirira izvozvo tatoyambuka tavapa nechimwe chinhu chinenge chikaradzika zvinhu zviri nyore. Chikurukuru ndechekuti tetamira muhurumende pauchokwadi tiite zvinhu pauchokwadi tirege kuva vanhu vanonyepa ende tirege kuva vanhu vanodzokera kumashure chero zvikarwadza sei ngatizive kuti pakurwadza ndiwo panozobuda zvinhu zvakanaka.
Asi hamuzoone here imi kutanga kudyidzana kweZimbabwe neIMF kuchikanganiswawo nehurumende yeAmerica nekuti ine zvirango zvayakatemera Zimbabwe uye ndo ine masimba akawandisa mubhodhi reIMF racho?
I think America ivawo chibuda inyare yokuti pane zvimwe zvinenge zvanaka ngaichigadzirisawo tigadzirise zvichinde mberi.
Mutevedzeri wemukuru weEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti MCOS vaKalisto Jokonya vari parunare muHarare.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Varwisi vasiri kuzivikanwa vanonzi varidza zvombo zvemaroketi pamuzinda wemafuta kuchamhembe kweAlgeria nhasi. Hapana mashoko abuda anoratidza kuti pane vakuvara here kana kuti kwete muchiitiko ichi. Nzvimbo yarwiswa iyi iri pasi pemakambani maviri anoita zvemhando dzemoto kusanganisira Statoil yekuNorway. State Oil yaburitsa mashoko anoti muzinda wemafuta weInsala mudunhu reKreba warwiswa nezvirombo zvinoputika munguva dza 6 mangwanani.
Sangano reInternational Committee of the Red Cross rinoti gore ra 2015 raive nekutyorwa kwakanyanya kwemitemo yevanobatsira kwakaitika zvakanyanya zvikuru sei munyika yeAfghanistan iyo inogurwisana kwakanyanya. Zviitiko zvakadai zvinonzi zvakaita kuti rubatsiro rutadze kusvika kune vairwuda munzvimbo dzaive nehondo. Sangano iri rinotiwo izvi zvakavhiringidza kupinda kwerubatsiro pasina mativi anotorwa uye vashandi munyaya dzezveutano vakarwiswa uye zvakabva zvapawo kuti vainge vakuvara vatadze kuwana rubatsiro.
Nyanzvi munyaya dzemari dzinoti Zimbabwe inofanirwa kuva negwara rakajeka kuitira kuti zvose zvinoitwa munyaya dzemari zvive zvinenge zvakajeka. Mashoko aya anotevera kubuda kwenyaya yanetsa munyika yekuti nyika haina chayakawana chinobatika kubva mukutengeswa kwemangoda aya anonzi akaunza mari inoita mabhiriyoni 10 nemashanu emadhora sekutaura kwemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Vaimbo vagurukota rezvemari vatendai biti vanoti kutsakatika kwemari yakawanda kudai kunofanirwa kuchizivikanwa kunge kuchizivikanwa nevaimbo vegurukota rezvemigodhi vaobeti mupofu. Nyanzvi inoshanda nesangano ravana chipanga mazano munyaya dzoupfumi reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanoti panofanirwa kutorwa matanho akasimba kuitira kuti mari dzinobva muzviwanikwa dzibatsire nyika yose. Muhurukuro yedu yekupedzisira pamari yemangoda reichoto weStudio 7 atanga nekubvunza vabiti kuti sei kufamba kwemari iri kutaurwa navamugabe kusina kujeka muhurumende.
Ende inini handifunge inini pamberi pamwari kuti izvi zvaitika mupofu asingazivi. Ndine mabox faira kubva kwangu etsamba dzandainyorera mupofu ndikuti nai mupofu kwezviri kufamba sei. Ndichinyorera iye ZMDC kwezviri kufamba sei. Ndichinyorera Minerals Marketing Corporation of Zimbabwe kwezviri kufamba sei. Ndichienda kune mukuru wenyika vamugabe pamba pari kudiwa kana apa vanhu vanimaiye kuba hapana inditeerera. Ndosaka nyaya yake iri kundishamisa because I've got evidence yakaita mukuru wenyika kuti vanhu avari kuba ndine magwaro ainyorwa neshasha inonzi Mark Boxtel. Ndine magwaro ainyorwa neshasha inonzi Chikani. Varume ava ndo vanga vakaapoindwa nekimberley process certification team. Is my point taken to Zimbabwe. Why you need my document, my confidential document, to put the one man, Minister of Finance? My diamonds are not going to be so. Do I end up in the Minister of Finance? Do I end up in the head of the president? Upon a time, Buddha.
Vachitambara, sezvo muri nyanzvi munyaya dzeupfumi. Kuti zvinhu zvifambe zvakanaka negwara rakajeka munyaya dzekutengeswa kwemangoda zvingafambiswe sei? Muri kunzwa vabiti kuchema-chema kwavari kuita kutizvo vanga vasingawane rubatsiro kana rutsigiro kubva kuvamwe vavo muhurumende. Zvinhu zvingafambiswe sei negwara rakanaka?
Hatini chakanyakosha ndechekuti tichenzene, hatinoti mainstitutions pachirungu, hatini ndo dambudziko hombe ratiri kunyanya kuona kwete muZimbabwe chete asi muAfrica. My institutions edu are very, very weak. Even makaona indicators anoshow strength kana quality of my institutions in Zimbabwe yaderera zvakanyanyisisa. Saka ichocho chakakosha kuti tinge tichiona kuti taunza accountability, taunza transparency, taunza zero tolerance kunyaya dzestate capture, taunza zero tolerance kunyaya dzecorruption. Kozi kuti zvinge zvichiitika panotoda political will, desire, any desire and commitment from my politicians kuti vanga vachiunza ma-institutions anenge achivhara malikages, anenge achivhara nyaya dzestate capture, anenge achivhara nyaya dzecorruption dzatiri kuona.
Ndichidzokera zvakare kwamuri vachitambara, ZMDC ikambani yehurumende inovawo zvakare yanga ine mashares 50% mune makambani akati wande yanga achichera mangoda. ZMDC chii chaiitadzisa kuenda kunongogodza pamusoro pemakambani achitizvo tiri kuda kuti tione zvinhu zviri kufamba sei?
Ithink ZMDC sezvamataura iparasketal ingori reflection yezvanambotaura yekudonha yekuipena kuipena sori kwaita maintitution zedu. Ikoyo nemaparasketal haasi kufambiswa negwara rekuti tinge tichiwandudza upfumi hwezimbabwe muri kuona maparasetal mazhinji infact maparasetal almost ese akutoshandiswa sezine kuyestate capita nemapoliticians saka atingoda mudziko riripo not just zelmdc but kumainstitutions akaita semaparasetals muzimbabwe painonguva saka ingori reflection yedecay yaitika kumainstitutions ari muzimbabwe
vabiti munoonawo here mashandiro aita ZMDC semashandiro ekambani yaidyidzana nemakambani emangodai
maparasitical zedu kushandisinzwira changwa namukoma prosper macapitured institution so zvakaita ZMDC izvezva mupofu achiuya akabva adzinga bhodhi ranga riripo kwakuita vanhu vake vaanga agara achiba navo atiri ku Ministry of Commerce. Kanyanya kufapanya yema institutions zedu, inyaya yekuti haasa accountable kwa tiri isu maZimbabwe. Haasa accountable ku parliament. Angora hapo ndio kuna minister, kuna minister anonotaura kuna Mugabe, not even ku cabinet. So panyaya yema diamonds zekuti mpofu aka privatiza nyaya yema diamonds. Ma diamonds aizotaurwa mu cabinet, ini ndatopusha sa minister of finance. Kuti aise paagenda otherwise the only two people that brought my diamonds ari kufamba sei ndava Mugabe naivo vamupofu ende inini several times mumameeting andaita between myself navamugabe I said directly kuna vamugabe ini mupofu uyu imbavha I said I'll be brutally honest so nothing ever took place
vabiti muri kuti vanhu vaiziva nezvemangoda vachete vanga vari vaviri vamugabe navamupofu tiri kuona izvi zvino vamugabe vari kuchema kuti mangoda haana kufambiswa zvakanaka tingati misodzi yengwena here
misodzi yengwena inoda itaimbopindigana makoti matinotsenza vamwe vamwe tichivacrossexamina vamwe vanochema nekufa nebp they won't be able to answer three questions vatora ots pamberi pamwari that is not true vaiziva zvaiti
avanga vari mutungamiri webato repeople's democratic party vatendai biti manzwawo zvakare kubva kuna vaprosper chitambara vanoenyanzvi munyaya dzoupfumi vachishandawo nesangano ravana chipangamazano munyaya dzoupfumi relabour and economic development research institute of zimbabwe vaviri ava vanga vari muhurukuro yanga ichikokerwa naRay Choto westudio 7
vaimbova gurukota rezvemigodhi vaobert mpofu vanoti havakwanisi kutaura nezvemangoda sezvo vasiri gurukota rezvezvicherwa vamupofu vanoti nyaya dzose dzine chekuita nemangoda ekwachiyadzwa dzava kubatwa negurukota rezvezvicherwa vawalter chidhakwa avo tisina kukwanisa kubata
makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc
Mashoko anotera anoburitsa pamire hurumende yeAmerica.
Paramende yemubhema yakasarudza nhengo yeNational League for Democracy Vatin K semutungamiri mutsva asiri wechiuto kekutanga mumakore anodarika makumi mashanu. Mumashoko avo ekutambira kusarudzwa kwavo kutsarudzwa kwava K gurukota rezvekunze kweAmerica vaJohn Kerry vanoti kusarudzwa kwava K idanho rakakosha muutongo hwejechete remubhema.
Vahitin Kaur, chipangamazano chemutungamiri weNational League for Democracy, Amai Aung San Suu Kyi, vakashanda naAmai Ki mukutsigira gwara reutongo wejechetere kubva muna 1992. Vakeri vanoti vanotenda vanhu vemubhema pamwe negwara ravo mukushanda pamwe nekuona kuti masimba apiwa nenzira kwayo zvichitevera sarudzo dzakaitwa muna mbudzi gore rapera.
Bato reNational League for Democracy rakawana zvigaro zvinoita zvikamu makumi manomwe nezvinomwe kubva muzana izvo zvakapa bato iri masimba ekusarudza mutungamiri wenyika richishandisa mitemo yeparamende.
Asi America inoti pane zvinhu zvakawanda zvinoda kuvandudzwa mubhema. Bumbiro remitemo rinosungira kuti paiswe parutivi zvigaro zvemuparamende makumi maviri nezvishanu uye kupa vechiuto zvigaro zvakakosha mudare remakurukota uye mauto anenge ari mudare iri anosungirwawo kusarudza mutevedzeri wemutungamiri wenyika. America inoti mirau yakadai haina kunaka uye inoda kuvandudzwa kuitira kuti vanhu vasarudze vatungamiri vavanoda.
America inoti yakazvipira kuramba ichibatsira vanhu vemubhema muurongwa hwavo hwekusimbaradza utongo hwejekerere, budiriro uye kuregererana munyika. Vakeri vanoti America icharamba ichikurudzira vatungamiri vemapato pamwe nemasangano akazvimirira kuti vashande pamwe chete nechinangwa chekubatana munyika uye kuvandudza zvinofanirwa kugadziriswa.
Mashoko aya anoburitsa pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muBema.
Makateerera kuchirongwa chamunopakurirwa neni wenyu Jonga Kandemiri nemumwe wangu Blessing Zulu.
Yasvika nguva yatinoverenga tsamba mbozha dzenyu pamwe nematext messages amunenge matitumira.
Tsamba yekutanga inoti, ndinofara chaizvo nenhau dzamunotipa zuva nezuva. Ndinodawo kukwazisa amai vangu Amai Manhiri nababa Manhiri nechibaya moyo changu Pretty. Rambai muchitipa nhau dzinofadza. Ndini Edmore Manhiri.
Mumwe anyora pupi pupi chaiyo anoti, ndinomhoresawo vamugombi patriangle. Ndini Brian Mugombi.
Mumwe anoti, bora mberi Studio 7, basa munogona zvemhando yepamusoro pamberi nenhau dzechokwadi. Ndipireiwo sando kuboys dzangu dzinoti Christopher Shapiro, Gidza na Mutemani. Ndini Israel. Munyori haana kutaura kuti ari kupi Blessing.
Mwatiwo makadii zvenyu vashamarari venhepfenyuro yechokwadi. Kuno inzara chete kutungamirirwa nevanhu vane utsinye vanoda kuguta kwavo chete. Vazhinji vavo vakaenda kumaholiday kunze kwenyika vachidya mari yehurumende pacivil servants asina kana chekubata. Zvakaoma, hame inotorarama nei? Ndikwadzisirewo mhuri yose yekwagonya Chitumbute, mudzimai wangu nemwana Shuwiro, vagari vese vekwamwama Mupungwana, uye mhuri yeMDCT nyika yose. Ndini baba vaShuwi kuchipinge kwamusheyekwa.
Mwanoti makadii zvenyu, ndinokumbirawo mundifarisirewo vose vekwamugwambani kuBikita panebarwe. Ndichiti rambai makadaro nekuudza vanhu chokwadi. Ndini wenyu muchazondida mugwambani, ndiri kuCape Town kuSouth Africa.
Aiwa vaateereri semazuva ose, nguva ndiyo inodzoka yoita shanje. Nekudaro tinotenda mose netsamba dzamanyora, tinoti rambai muchititumira tsamba mbozha. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha idzi, munenge muchitiudzawo zvirongwa zvamunofarira imi vateereri kuti munzwe pano paStudio 7.
Kukwazisana hama neshamwari pano paStudio 7 muchishandisa email yedu inoti studio7@voanews.com. Kana ari matext message kana WhatsApp, tumirai panhamba dzinoti 001-202-465-0318.
Tinodzokorora zvakare nhamba idzi 001-202-465-0318. Chirongwa chino ndechenyu imi vateereri. Kana muchida kutaura nesu, munokwanisawo kushandisa Facebook page yedu yeVOA Shona. Tinodzokurira zvakare Facebook page yedu VOA Shona. Mubva matifarira paFacebook.
Chirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa zvakaitika pamari yemangoda inonzi nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe aina kubatwa zvakanaka.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext messages panhamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvakare musoro yenhau dzanhasi.
Vanogaisa hupfu muZimbabwe votenga chibage kubva kuMexico nedzimwe nyika chinosvika makumi mapfumbamwe emametric tons.
Sangano rinokweretesa mari pasi rose reIMF rinoti Zimbabwe ngaisatarisira kukwereteswa mari kudzama rayabvisa misaririrwa yemari yose yainofanirwa kunge yakabhadhara pazvikwereto zvayo.
Nyanzvi dzinozeya zvinofanira kuitwa munyika kuitira kuti mangoda nezvimwe zvicherwe zvisimudzire nyika yose, kwete kusimudzira vanhu vashoma chete.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai. Ndini Jonga Kandemiri ndichitumirai zvakanaka vateereri.
Neni wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzechirungu.